This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 26, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti izvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Ini ndinogara ndichiona Nelson almost once in a while. Chitaura zvomusangano. Toita sei nyaya yemapolicy, toita sei nyaya yekuti tigadzire mapolicy. Chitaura zvomusangano.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai voramba nyaya yekuti vave kunetsana nava Nelson Chamisa.
Kana wakatumirwawo kuda kana kuti patenzera zvii navana vanenge vari kumadhorobheni mushure mokunge atatarika tatarika ndopavanokwanisa kuti regerai ndichinotenga chiupfu nekuti chibadhise kuno kumasingo rijoni hachiwaniki.
Vamwe vagari vekwagutu vanoti upenyu huri kuvaomera zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai varamba mashoko ari kunyorwa mumapepanhau ekuti vari kunetsana zvakanyanya nenhengo yeparamende yekuwadzana East vaNelson Chamisa. Mapepa aya angaototi MDCT inogona kupatsanuka nepakati. Mukuzaya nyaya iyi tabata vaTsvangirai.
Vanhu vanomboziva here kuti Nelson naEdwin mwana wangu izera rimwe chete. That's at a personal level. But ndikatarisa ndoona kuti saka varoda kuti kurwisana kwa president nokurwisana kwe munhu akaenda kuCongress akadyiwa nomumwe kuita zvokuti takamuapoenda kakuti aite police secretary zvirai zvokuti mwana watinofanira kugara tichiziva kuti hazvirei kuti munhu kana aruza hapana chaanofanira kuita tee titoona kuti pana zvaanogona zvaanofanira kuita imi motera around moti ndinorwisana nemwana akadaro kuti ndopenga here uye kuchirwisana kurwisana kuti tigwa achibva chii. Nyangwe ari Nelson ari kunzi ari kudaro anenge achiti azo achifa chii ndo kunonzi kunyeba manje iko. Ini ndinogara ndichiona Nelson almost once in a while tichitaura zvomusangano kuti toita sei nyaya yemapolicies toita sei nyaya yekuti tigadzire mapolicies tichitaura zvomusangano tingadzokera kuCongress akoma tingadzokera kutotaura zvecongress handi Congress yakapera here
idzo nyaya dzinenge dzichitaurwa idzi vatsvangirai dzekuti mumapato anopikisa munenge mune kunetsana vamwe vomuzomboumba mapatawo zvaakunziwo nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika ndezvimwe zviri kuita kuti vanhu munyika umu vasafarire nyaya dzezvematongerwo enyika vasade kana kuenda kunovhota munotenderana nazvo
here vanhu vanogona kuita chiramwa chokuramwira munda kumakudo asi haisiyo solution. Vanhu vanofanira kuenda kunovhota asi zvandaachitaura zviya izvi vanofanira kuvhotawo vachiziva kuti vhoti yavo inokaunda. Chaitika makore apera ndechokuti vhoti yavo nyangwe yaya vakavhota haisi kukaunda nokuda kuti zano iri kubira maelection. Saka muchiona kuti isusu tinoda kufaita kuti maconditions ave right so that vanhu kana vanovhota vanovhota vachiziva kuti vhoti yavo inokaunda. Kana zvisati zvagadziswa izvozvo ndinowirirana kuti vanogona kuneta asi hazvinetesika. It's a national responsibility to make sure kuti government yamine mina ndimi maiburitsa kana maconditions are right.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Muhurukuro yedu yatinoita nemugovera nevari kumaruva nhasi tiri kwagutu kumasvingo uko tiri kuita hurukuro nababa Austin Mavaza nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
zvina zvina kumira zvakanaka blessing gore rinoi gore rakatiomera nekuti tarisiro yedu yatakati muri wa7 akutamba Christmas zvakanaka haina kumira zvakanaka nechikonzero chamamiriro koma kwoupenyu nekuti mwari hakuna asi zvese zvendaipanwa kuti avane mari haana kuwana kudapo muti nevanavo vedu vamwe anenge achishanda achigona kuti ave mabred winners kwatiri havana zvavakatipa
ko vanhu vanorarama sei munharaunda yenyu
kurarama kwachona ndekwekungogona kuti munhu kana ukakwanisa kungova une kaditi kaunenge wawana kuda mumwe musi pechiti kana ukatumirwawo kuda kana kuti pa10 $ navana vanenge vari kumadhorobheni mushure mokunge akatarika katarika ndiye kwaanokwanisa kuti regerai ndichinotenga chiufu nekuti chibage chekuno kumasingo rijeni hachiwanikwi kwakaita nzara dzagore iyapera kusaita ko hakuna kuri hazvakanaka
muri kutenga bhagidhi rechibage mari
kuno bhagidhi rechibage tinoritenga $7
ko kune mamwe here masangano anopa rubatsiro ari kukubatsira iwo
masangano ariko hawo akambouya kuda mumwe musi tingangotiko kumamwe mahwadhi achiri zvasi asi kuno kwedu kwatiri haasati asvika vakangowanawo vakawanawo kuda mumwe musi pavakapuwa nemanbo vakagona kuwana raisi nechibage here kudii nembewo inenge ichizviri kupuwa bhati hazvina kukwana kuma7 nekuti sekuno kwedu kwatiri kuno kuhodhi 37 ne38 hatisati tawana chii
ko nyaya dzekurima dzakamira sei muri kurima here mwakaona
nefanwa dzakabuda hadzo zvekuti tiri kungosakurasakura apo neapo asi still dzava kutooma futi nekuti mvura hakuna
saka mungakurudzire kuti hurumende ibatsire sei vanhu vemunharaunda menyu
isu tinoti beno hurumende yanga yagona kuzadzikisa zviyimbiso zvayo zvakunombonzwa vachitaura vachiti tinoziva kuti iko matunhu edu ane nzara saka beno yanga yagona kumisikidza urongwa nekuti atarise kwese kwese kuitira kuti mhuri zhinji dziri pakushayiwa yakaitawo sepiko kuno tiwane ruyamuro ndiko kutigova nokuraramawo kunenge kwakanaka
imi mune mhuri yakakura zvakadii
ini ndina vana vatanhatu
mumwe mugari wekwagutu baba Austin Mavaza vari parunare kwagutu kumasvingo
ndafadza masista ndafadza munhu wese masvita doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makateerera Studio 7
yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum icho tinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust iro rinoshanda richirwira kodzero dzemadzimai vari muusungwa tinokutambirai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Nyamupinga mungatitsananguriro kuti mabasa api ari kuitwa nesangano renyu mukubatsira madzimai ari muusungwa
basa reFemale Prisoner Support Trust nderekuona kuti madzimai akasungwa akagara munzvimbo dzakanaka here mumajeri sezvo tichiziva kuti majeri aya akavakwa akamirira varume chete vachinzi ndo vanopara mhosva
sangano renyu rinovabatsira nei madzimai aya ari muusungwa kana vana vavo vari muusungwa
isusu sangano redu rinovabatsira madzimai aya tinoziva kuti madzimai kana angosungwa achingotorwa nemupurisa vanhu vakutotangisa kumutongera mhosva yavasina kumbunzwa kana yavasingazivi saka ipapo nguva iyoyo munhukadzi anenge achida kubatsirwa kuti asinde azvisimbise iye pache zvake counseling ndo zvikuru zvatinonyanyoita kana munhu angosungwa zvezvi atopiwa kana mutongo wake asi kana achinzwa kuti mutongo uyu hauna kumufambira zvakanaka
isusuwo tinoshandawo nemaboka akaita seZimbabwe Women Lawyers Association kuti tarisei mudzimai uyu asvika panguva yakaoma anodawo kubatsirwa panyaya yezvemitemo mumupewo gweta kana kuti gweta rinoongorora kuti mhosva yake iyi ndeyei neZimbabwe Women Lawyers. Tochiitawo vamwe vatinoshanda navo vanokwanisa kutibatsira kuti madzimai aya zvaapinda mumajeri kune nyaya yesanitary wear mapedi ekuti kana vasvika nguva yavo yekumwedzi vanenge vasina kana chekubata nekuti ndozve zvimwe zvinhu izvozvo zvatinonyanyotarisisa chaizvo takatarisa neutano hwemudzimai ari njiri kuti achashandisei tichiri kuziva mumakore apfuura kana kuti nguva yacho pfuurei kwakabuda nyaya dzinoti madzimai ari kushandisa magumbesi kuti aii agozvibatsira pavanenge vasvika panguva yavo yekuteera asi tinoshanda nemapoka akasiyana-siyana emadzimai anotibatsirawo zvekutsvagawo iwo mapedzi iwaya kutenda tinovapa zvikuru kumajeri ari kunze kweHarare nekuti vazhinji vanongofunga kuti Harare ndokunezve ndokwatinofanisa kuenda tionawo nevana vavo tinzwawo zvichemo zvavainazvo zvakaringana nevana vavo zvekudya nepekugara.
Mungati gore ra-2015 ranga rakamira sei kumadzimai ari mumajeri?
Gore ra-2015 tiri kurangarira gore rakapera muna February 2014 madzimai akabuda paitwa amnesty inodaidzirwa napurezidendi yeZimbabwe. Vakabudisa madzimai iwaya akaenda kudzimba kwavo asi nenguva pfupi pfupi madzimai akanga adzoka zvakare mumajeri kwete ivo vakambosunga asi vamwewo zvichiratidza kuti kunze uko 2015 zvinhu zvanhu zvakaoma nekuti dai tichiti zvinhu zvakanaka kunze madzimai aya haaizowanda kusvika pauwandu hwaari yezvino akangofanana neakaburiswa napurezidendi pavakaita amnesty kuratidza kuti mamiriro yekunze akatooma. Saka madzimai nenyaya yenhamo nenyaya yekusaziva mutemo nenyaya yemhirizhonga mudzimba vanowanikwa vachibatwa vari panzvimbo isakarurama vatopara mhosva. Saka matambudziko emadzimai ari kuramba achingoenderera mberi. Saka tarisana nenyaya dzakaita sedomestic violence mhirizhonga mudzimba madzimai ari kubatwa zvikuru nekuti madzimai haazive kuti iwo mutemo unoti kudini. Ukawana murume wako kana kuti achikurova iwewo chikuru chaunofanirwa kuita kuenda kunoripota murume uyo obva asungwa kana kuti mogadziriswa ipapo. Asi zvinoitika nemadzimai anorohwa chekutanga, chepiri, chetatu, chechina ozonyangira baba ava kana kuti vakadhakwa kana kuti vasingafungiri ongotora chero chaatora onorova nacho baba kana baba ava vobva vavo kana kuti baba ava vobva vakuvara. Vanhu havazotarisa kutadza kwababa vanenge vakutarisa kutadza kwako iwo semupare wemhosva.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Rita Nyamupinga vesangano reFemale Prisoner Support Trust kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveongororo inoratidza kuti varume vanodarika zviuru zviviri vakamhangara nyaya dzavo dzekuti vari kushungurudzwa mudzimba. Muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revanhurume revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba Nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vanzounhenda.
Mufaro wangu uve pachirongwa vaJonga Kandemiri.
Vanzounhenda, takaona gwaro riri kuti iro varume vanodarika zviuru zviviri vakamhangara nyaya dzekushungurudzwa nemadzimai avo kumatare edzimhosva. Makatambirawo sei sesangano revanhurume?
Takaritambira nemaoko maviri bhozi. Zvariri kushowa ndezvekuti kekutangawo orokake chipiri kubva gore rapera nerino taakukwanisa kuwanawo mastatistics aakubuda achiratidza kushungurudzwa kunoita vanhurume. But unfortunately side remapurisa unongonzwa chitoro kuti havasati vatombove nedatabase. Asi tinototi nhamba iyoyo yakaburitswa inotogona kunge iri shoma pane chaivo chaivo akaripotwa bhozi. Mamwe ndivo ari kuperera mupolice station haazopinde mumastatistics ari kutaurwa aya. Mamwewo ndiwo ari unyararira ari kungoitwa mudzimba vanhoregererana zvavo vodi. Asi nyaya dzemhirizhonga ingatoti isusu chero tawanda vari kutaura nezvemhirizhonga asi dzawedzera, kunyanya nyanya iroro saidhi revarume raisinganyanyotaurwa nezvaro kunyanya.
Asi chii chaita kuti uwandu hukwire kana kuti chii chaakuita kuti varume vabude pachena?
Kusiri kuda kuzvipembedza vakandemiri, asi ndinoona sekuti kudzidzisa nekutaura kwatinenge tichiita nevarume tichiwadza kuti mitemo iripo iyi haibatsiri vanhukadzi chete. Nemiwo kana muchinge mashungurudzwa musadzorere, shandisai mitemo. Ndofunga izvozvo zvaakubatsira. Kudhara kuya varume vaingodzidziswa kuti murume anorwadziwa anyerere chero panhama aburitse misodzi, asi tiri kuvaudza kuti mukaramba makanyarara, mukaramba musingaburitse misodzi, kureva kuti uchabata demo kutema mumwe wako, uchasimudza mbama kurova mumwe wako. Ndozvatisiri kuda izvozvo.
Vadzoone, ndapane vamwewo vanoti vanoshamiswa kuti munhurume anonzi abatwa chibharo nemunhukadzi. Zvinofamba sei?
Zvibharo zviriko zviri kubatwa vanhurume hazvifanhi kuvakatyamadza. Vakatobvunza isu vanhurume katinogona kutovaudza kuti chikamu chakawanda chevarume vanotanga zvepabonde nekubatwa nevakadzi vakuru kwavari, vangava vasikana vebasa, vana mbuya, vanaani.
Asi tingati here zvinhu zviri kushanduka zvokuti mamwe madzimai aakuitawo hubhinya hwaitarisirwa kuti hwaingowanikwa kuvanhurume chete?
Zvinhu zviri kushanduka zvichienda direction yakaipa, because iyo inhau yekutsvaga mari ndo yaita kuti vanhu vave nepfungwa dzakaipa, because vaakuita zvese zvese kuti vawane mari. Vakadziwo kana kuri kuti vanenge vaenda kudzin'anga, vanhu tiri kunyeperwa, chero vanhurume vacho vanenge vachibatsirana nevamwe vanhurume kuita izvozvo. Asi tingati kushanduko iripo yakanyanya, ende ndo yatiri kuzama kurwisana nayo. Shanduko yaakuita kuti vakadzi vatakambenge tisingafungiri kuti vanoita zvakadaro, because hapana aimbofungidzira kuti mukadzi chaichai angamanikidzire murume kuenda pabonde.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Wanzo, nhenda nekuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, ndinoda kutenda, ndinoti naiyo inguva yezororo, redai vanhu vachenjera, because vanhu vachange vachikwira dzimotikari dzimwe dzavasingazivi. Ngatitrustei kufamba nepublic transport, ingave mabhazi kana makombi anenge aine vanhuwo vakawanda, kuti vateereri vave negoredzva rakanaka.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarume Svinorai Vhokane Madhodha vaTemba Nzou Nhenda muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka ndokusiyai maoko. Blessing Zulu.
Sezvo tichangobva muKisimusi kudai, regai timbonzwe kamusambo keZim Denso kanonzi Disappear kubva kuna Winky D.
We want all the crosses to disappear. When we say party, we are party. Oskid, all right. Hapura gatabura, tinongoti hapura gatabura. Hapura gatabura, ta-ta-danza yigwe. Gafara funga kuwachisa maprobulemu ese. Tswaga kuva malaga masaida mawhisky kunyangwe masese. Kana pane zviri kukunetsa uya tozvitapudza zvese. Tora sipi uone magic zvinoshamura zvese. Maproblems ese disappear, disappear. Ndinoda kumboita happiness ye. Ndatizvoni disappear, disappear. Wanyangira munhu wasiririye anapa ihappy yepi. No ispaki ya lula popo bachimwa amarula madola maranz mapula nasi tiri kujgamula upashoda excuse haleluya ndirikungo gaya pressure mumedula HKT iri kupida rula pari papuresha isinde suta rula ndoda kufara kusvikanda admiti wapamubhedha kunge chigulani matiraburu esenda mapisa nemoto safa ya president tulani ndapinda buru wayo vondipiga zvimoko zopura zvichitiskupani satsvage namopandira uiwane semukwende wangu uri muulani. Maproblems ese disappear, disappear. Ndinoda kumboita happiness ye.
Nako kambo disappear kubva kuna Winky D, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai varamba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vari kunetsana zvakanyanya navaNelson Chamisa. vamwe vagari vekwagutu vanoti vave kunonga svosve nemuromo sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndokusiyai maoko aGibbs Dube.